vanovenga Mwari vachatongwa, asi vanotendeuka vachaponeswa. Vanovenga Mwari vachatongwa, asi vanotendeuka vachaponeswa. Pane nyaya mbiri kapo. Pane nyaya yekuvenga Mwari, pane nyaya yekutendeuka. Ndati pane nyaya mbiri. Pane nyaya yekuvenga Mwari, pane nyaya yekutendeuka. Nyaya yekuvenga Mwari, mubayiro wacho kutongwa. Nyaya yekutendeuka, mubayiro wacho kuponeswa. Ndo nyaya mbiri dziri ipapa. Dzandinoda kuti ugare uchiziva, nekuti uchida usingadi uchararama mazviri. Ukasaita tsarudzo yacho iwewe, mamiriro ezvinhu achakuitira sarudzo. Ndaitaura nemwe mudzimai andaikurukura naye tichigoverana pamusoro pematambudziko akanga achisangana nawo muwaniso yake. Ndakamutaurira ndikati, amai, imimi makagumbuka zvikuru, makashatirwa. Matauriro amuri kuita ari kundiratidza kuti hasha dzenyu dzakatosvika pamhanza apa. Makazarirwa, makagumbuka zvakakurisisa zvepamusoro-soro. Asika, kunyange makagumbuka zvenyu kudai, kunyange zvichikurwadzai kudai, kunyange muine hasha dzakawanda kudai, tongai hasha dzenyu. Tongai kugumbuka kwenyu. Tongai kutsamwa kwenyu. Nekuti mukasatonga hasha dzenyu, hasha dzenyu dzichakutongai. Mukasatonga kugumbuka kwenyu, kugumbuka kwenyu kuchakutongai. Mukasatonga kugununguna kwenyu, kugununguna kwenyu kuchakutongai. Ndoo mutemo weupenyu ihwo. Kana ukasatonga hasha dzako, hasha dzako dzichakutonga. Kana ukasatonga kugumbuka kwako, kugumbuka kwako kuchakutonga. Kana ukasazvitonga iwe zvaunonzwa, ukaita fanika imbwa. Nekuti imbwa ndo inongoti kana ichinge yanzwa kuda kudya yakunotsvaga zvekudya. Kana iri hono ikange yanzwa kuda hadzi yakunotsvaga hadzi. Ukararama uchidaro semunhu, mangwana zvinokupindukira. Mangwana zvinokuremera. Mangwana zvinokurwarisa. Mangwana zvinokupinza muna taisireva. Mangwana zvinokudonhedzera pasi. Mangwana zvinokuisira mugomba. Mangwana zvinokusiya waane mbonje pamhanza. Zvakazonzi nevakuru, ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pamhanza. Ndozvandaitaura nemudzimai uyu kuti ukasatonga hasha dzako, hasha dzako dzichakutonga. Ndiri kufananidzira izvozvo pakuti ukasatonga upenyu hwako, upenyu hwako huchakuunzira kutongwa. Ukasaita sarudzo dzaunofanira kuita iye zvino, uchaitirwa sarudzo idzodzo nemamiriro ezvino. Ukasasarudza iye zvino kutendeuka nguva ichiripo, unenge uchitozvisarudzira kwaunoda kuzoenda munguva inotevera. Pamwe uri kuti naichidimuro kuenda kupi? Kuenda kakwandataura kunoendwa nevanovenga Mwari. Ndamboti kudii kweni pakutanga, ndati vanovenga Mwari vachaita sei? Ndati vanovenga Mwari vachatongwa. Pakaoma ipapo. Zvitori nani zvazvo kugomera urimo. Ndakazonzwa umwe achiimba, hanzi gomera urimo. Nekuti ukasagomera urimo, ukatotsarudza zvako kuita bunonzi pachizezuru bwoni, kana kuti maune, vakaranga voti ivo ngavomo, kuita inonzi ngavomo pachikaranga, zvemaune zviya zvekutoti kondinombonzani, handimunamati Mwari wacho, ndoda kuona kuti chii chinoitika kwandiri. Ukaita zvengavomoka, unotongwa hivi. Hazvina basa kuti uri ani, unotongwa hivi. Unotongwa hanzvadzi, unotongwa mukoma, unotongwa amai, unotongwa baba, unotongwa sekuru, unotongwa hambuya hivi. Ita sarudzo yekutendeuka. Anzi ukatendeuka. Zvinouya kwauri ndezve chinhu chinonzi kuponeswa. Unoziva chinondinakidza panyaya yekutendeuka ndechekuti kutendeuka kwakasiyana nekushanda. Dzimwe nguva ukashanda, unogona kushanda ugodikitira ugorwadziwa nebasa, asi chauri kushandira ugochishaya. Uchishanda uchirwadziwa ugorwara ugoshaya mari yekuenda kuchipatara. Uchishanda ugorwadziwa ugoshaya mari yekudya. Uchishanda uchirwadziwa ugoshaya mari yekuendesa vana kuchikoro. Uchishanda uchirwadziwa ugoshaya mari yekukwirisa kana bhazi chairo chairo kuti udzokere kubasa kwauri kuda kunoshanda ikoko. Kushanda kauko, unogona kushanda asi ugoshaya zvauri kushandira. Unogona kuenda kumunda unorima kurega kunaya weita nzara. Unogona kuenda kumunda unorima. Warima zvomera. Woshaya manyowa yekuisa imomo utadza kukohwa. Unogona kuenda kumunda worima. Woisa panyowa manyowa iwayo wozvipisa. Zvaramba zvawanga uchigadzirira kuti zvigoitika. Asi pane chimwe chinhu chisingarambi. Chinhu ichocho ndicho chinonzi kutendeuka. Kana ukatendeuka, unoponeswa. Hazvina basa kuti uri ani. Hazvina basa kuti vakambokuseka vachiti wakanyangara chiso chako vangani. Hazvina basa kuti vakambokutarisa vachiti hapana zviripo apo vangani. Chiripo ndechekuti ukatendeuka, unoponeswa. Hanzi ukatenda Jesu, uchaponeswa iwe. Ndochokwadi chinodzidziswa neshoko raMwari. Ndochokwadi chandinoda kuti ndikurudzirane newe pazuva ranhasi ndisati ndataura zvakawanda. Kuti ukavenga Mwari, ziva kuti kutongwa kuri kuuya, asi ukatendeuka, ziva kuti uchaponeswa. Muchitsauko chechitatu mubhuku raMuprofita Joere, ndimo munobva chidzidzo chanhasi. Hama yangu, ndinotenda kuti uchiri kuyeuka chaizvo kuti mubhuku rino tichange tichinyanya kutaura zvine chekuita nezuva raShe. Ndosaka uri kunzwa ndiri kudzokorora, ndichiramba ndichidzokorora, ndadzokororazve nyaya iyi yechinhu chinonzi kuponeswa, kutendeuka, kutongwa zvichibva mukuvenga Mwari. Zvino ndinoda kuti tipinde muchidzidzo chanhasi tiine pfungwa iyoyo uye tichiyeuka chinhu ichochi. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vanovenga Mwari vachatongwa, asi vanotendeuka vachaponeswa. Vanovenga Mwari vachatongwa, asi vanotendeuka vachaponeswa. Pandima yekutanga muchitsauko chechitatu mubhuku raMuprofita Joere. Bhuku raMuprofita Joere, chitsauko 3 pandima 1. Shoko raupenyu rinoti, nokuti tarirai namazuva iwayo nenguva iyo, kana ndichidzosa kutapwa kwaJudha neJerusarema. Namazuva iwayo. Izuva ripi chairo? Izuva rePentecosta here? Muteereri, ndinoti kwete. Handiro zuva racho. Chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti zvanzi pandichadzosera Judha kutapwa neJerusarema. Ishe havana kunge vavadzosera kuzuva rePentecosta. Chinhu chainge chichizoitwa naMwari chinoda chaizvo kuti chigocherechedzwa nemunhu anenge achifambirana navamwe mukudzidza bhuku rino raJoere. Mwari vainge vachizodzosa zveJudha neJerusarema muutapwa. Chandinoda kuti chigobuda pachena kwauri hama yangu ndechekuti kana munhu achinga aramba kunaka, chokwadi chaicho ndechekuti Mwari havangapomerwi nokudzorera munhu iyeye muutapwa. Ndinoziva kuti tose tainge tiri muutapwa kana kuti mumaoko aSatani. Zvino ndokurwirwa naMwari ndokuponeswa. Zvino zvatinorarama muruponeso rwaMwari saizvozvo, takasununguka kana tichinge taramba zverusununguko rwake tichidzokera kunyika. Chokwadi, tinenge tichizvipa zvekuutapwa. Chandino uda kuti uone hama yangu ndeche kuti Mwari havamanikidzi munhu kuti munhu agorarama upenyu hwavanenge vachida ivo chete. Ufunge Mwari vanopa munhu mukana wekuti azvisarudzire kuita zvaanenge achida muupenyu kana kuti munhu agorarama upenyu hwaanenge achida. Asi ndinoda kuti ugoziva chaizvo kuti upenyu humwe nohumwe munhu hwaanenge asarudza kurarama hune mubayiro wawo. Chimwe nechimwe chingaitwa nemunhu chine mubayiro wacho. Munhu anogona kuzvisarudzira upenyu hunomuisa muutapwa chaimo. Mwari dzimwe nguva vanenge vasingade kuti munhu agoenda muutapwa, asi iye munhu dzimwe nguva ndiye anenge achizvipinza muutapwa macho ega. Pandima yechipiri muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 2, shoko roupenyu rinoti, ndichaunganudza marudzi ose avanhu nokuaburusira kumupata waJehoshafati. Ndichavatongapo pamusoro pavanhu vangu napamusoro penhaka yangu Israeri. Vakaparadzirwa navo pakati pamarudzi avanhu vakagovana nyika yangu. Zvanzi naMwari vainge vachizounganidza vanhu mumupata waJehoshafati. Zvino apo ndipo painge pari nechekuJerusarema. Hama yangu, chandinoda kuti chibude pachena kwauri muupenyu ndechekuti apa pachange pane kutonga kwaMwari. Mutendi mumwe nomumwe achaenda pamberi paMwari, mumwe nomumwe achitongwazve. Kungoda kuona chete kuti anenge achidzokera here kuti agoona mubayiro. Zvino kana Ishe Jesu achinga auya panyika, zvinenge zvichizoonekwa zvino kuti munhu anenge achikodzera here kuti agowana umambo hwekudenga. Umambo hwekudenga ndicho chete chishuwo choupenyu hwangu. Uye kushingairira kwose kwandinoita ndichinamata kudai, chandinoda chete ndihwo umambo hwekudenga neupenyu husingaperi. Kana kune mumwe munhu ane chimwewo chinangwa chinosiyana nechichi apa anenge achinamata, ndiyewo zvake. Asi kana ndiri nehangu, chinangwa changu ndechekuti ndigoenda kudenga chete kuumambo hwekudenga. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino ugozoverenga chitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Zekariya pandima 10 nendima 11. Bhuku ramuprofita Zekariya chitsauko 2 pandima 10 nendima 11. Uchaona zvinoenderana nezvinorehwa namuprofita Joere ipapo. Pandima yechitatu muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 3, shoko roupenyu rinoti, vakakanda mijenya pamusoro pavanhu vangu, vakatenga chifeve nomukomana, vakatengesa musikana vachipiwa waini kuti vainwe. Ichi ndicho chimwe chinhu chinoshamisa chaizvo chinotaurwa namuprofita Joere. Hama, ndinoda kuti ucherechedze upenyu hwavanhu nhasi uno. Pane chimwe chinhu chaunoona. Ndinoona chaizvo kuti upenyu huri kuraramwa nevechidiki nhasi uno chiratidzo chete chinongondiratidza chete kuti nguva yapera. Chimwe nechimwe chine zvachinoreva ufunge muupenyu huno, kunyanya-nyanya kumunhu anenge achinamata. Chimwe chinhu chandinoda kuona ndechekuti mubereki mumwe nomumwe anenge ane mwana, anenge achitiza pamba, anenge achifanira kumira pamabvi chaizvo ndokunyengetera. Hama yangu, nyika yaipa zvino. Hakuna chinofadza chirimo munyika nenguva ino. Kana uchinge waona munhu apinda mumba, uye kana uchinge waona mumba mapinda mweya iwoyo kuti vana vanenge vachingoita zvavanoda chete mumba, unenge zvinowawo kufanira kubvunza Mwari kuti chii chaicho chaunenge waresva kana kuti chaunenge watadza pamberi paMwari. Mumwe munhu anenge achiti zvinoitika chaizvo, mwana anenge angosanganawo navamwe vanhu. Zvino chinenge chave kudiwa ndiko kubatsirwa nevaya vana mazvikokota vanobatsira vanhu mupfungwa. Hama yangu, chokwadi chandinoda kukutaurira ndechekuti hakuna chinhu cherudzi irworwo chingabatsira. Chingagona chete kubatsira ndiro shoko raMwari chete. Chinongodiwa chete ndiro shoko raMwari. Ishe vanoti zuva rakaipa richauya apo vanhu vachange vachikanda mijenya chaiyo. Chinhu chakaipa chavanenge vachiitazve ndechekuti vanenge vachitengesa vanakomana vavo nechifeve, uye vachange vachitengesawo vanasikana vavo newaini. Zvinhu izvi kana zvichinge zvichitaurwa kudai kune mumwe munhu zvinoita kunge ndechimwe chinhu chinenge chisina chokwadi. ndinoda kuti uone kuti dzimwe nguva munhu anogona kutengesa mwanasikana newaini asingazvizivi kuti ndizvo zvaanenge achiita. Mumwe mwanasikana anga ava chifeve uye akabva abvunzwa kuti zvainge zvambotanga sei kuti agodaro kana kuti agova chifeve. Iye anotaura kuti zvakatanga namazuva ainge atanga kudhakwa. Zvino achibvunzwa kuti zvainge zvambotanga sei kuti azodhakwa, aitaura iye kuti zvakatangira mumba mavo. Vabereki vainwa chaizvo uye vainwira mumba. Zvino zvinwiwa zvavo zvinodhaka zvainge zvichingogara hazvo mumba macho imomo. Izvi hazvina kutorera mwanasikana nguva refu kana kumunetsa chaizvo kuti agodhakwa. Chakava chinhu chiri nyore nyore chaizvo kuti agodhakwa uye nekufeva zvichibva mukudhakwa kwacho. Zvino apa hatingagone here kuti titi vabereki ndo vakatengesa mwanasikana wavo? Ichi ndicho chokwadi chaicho chainge chaitika apa. Chimwe chinhu chakaipa chandinoona chichiitwa navanhu ndechekuti vanhu vanoenda kunzvimbo dzokudhakwa navanasikana kana navanakomana vavo. Mwanasikana uya anobva asanganawo navamwe varume ikoko ndokupinda muupfere. Zvino apa baba vanenge vasina here kutengesa mwana? Vamwe baba pakupedzisira kwacho vakazenge vave kudanana nomwanasikana wavo wacho, ainge atove chifeve chavo chokubhawa chaicho. Kana vave kumba vanenge vachidanana zvino naamai vacho. Ufunge zvinhu zverudzi irworwu zviri kuitika chaizvo muupenyu huno. Kune mumwe munhu zvinoita sokunge ndinotaura nyaya dzenhema. Taverenga nyaya dzakawanda chaizvo mumapepanhau dzine chekuita nokudanana kwevabereki nevana vavo. Hama yangu, Mwari ngavatinzwire tsitsi chokwadi. Tinoda nyasha dzaMwari chaizvo. Vamwe vabereki ndo vanotopa vana vavo kushamwari dzavo vachida chete kuti vagopiwa doro chete. Kuipa ufunge kwaita nyika, hama yangu, chiri kudiwa chete ndechekuti vanhu vanyengetere chaizvo. Nyika yaipa, hama yangu, nyika yava kuda munyengetero chaizvo. Iwe neni ngatizvinyengeterere uye tinyengeterere nyika. Vanhu nhasi uno vapinda muchivi zvakanyanya uye vamwe vanhu vatodanidzira chaizvo, vachidanidzira zvichibva pakudzamira kwavaita muchivi. Ufunge vamwe kana kunyara chaiko havachatombonyari havo, chatove chijairira chaicho. Zvapinda muropa, munhu anenge achitanga achinyararira uko achinyaririra, asi mhedzisiro yacho chinenge chatove chijairira chaicho, kana kuti ndihwo hunenge hwatove upenyu hwacho chaihwo. Dai Mwari atibatsira chokwadi. Ndinoda kuti tigoverenga pandima 4 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 4 shoko roupenyu rinoti: zvirokwazvo imi Tire neSidhomi nenyika dzose dzaFiristia, munoreveiko kwandiri? Munoda kunditsiva here? Kana mukanditsiva, ndichakudzoserai zvamakaita pamisoro yenyu pakarepo nokukasira. Mwari vanovataurira nezvemunguva dzavainge vapinda nadzo uye nezvavainge vaita vanhu ava. Zvivanobva vavataurira vachivabudisira pachena kuti vanga vasichaziva chokuita, uye zvainge zvichitiomei chaizvo kuti vachitendeukira kuna Mwari. Chimwe chandinoda kuti ugoziva, hama yangu, ndechekuti icho: iye munhu kana achinga anyanya kugara muchivi mushure mekunge amboziva Mwari, chivi chinokura midzi kukomba muupenyu hwake, uye zvinenge zvichizomuomera chaizvo kuti agotendeuka. Asi ndinoda kuti uzive, hama yangu, kuti hakuna chivi chaunganzi naMwari ichi chikuru kwazvo uye handingagone hangu kuchiponesa. Chivi chimwe nechimwe Mwari vanogona kubudisa munhu machiri. Hakuna chivi chinganzi naMwari hachigonekwe. Asi zvinotorerawo munhu kuzvipawo kuna Mwari wacho neupenyu hwake. Munhu anenge achifanira chaizvo kuti agotendeuka nemwoyo wake chaiwo. Pandima yechishanu nendima 6 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 5 nendima 6 shoko roupenyu rinoti: zvamakatora siriveri yangu nendarama yangu mukandoisa mutembere dzenyu, zvinhu zvangu zvakanaka zvinodikanwa, mukatengesa vana vaJudha navana vaJerusarema kuvanakomana vavaGiriki kuti muvabvisire kure nenyika yavo. Kunyange nenguva ino vana vaIsraeri vainge vachitengeswa kuutapwa, kunyange zvazvo nenguva iyi Roma yanga isati yauya pachisimba. Kana Mwari vachida kuita chimwe chinhu, havatadziswe nekuda kwekuti munhu anenge asina kutambanudza ruoko rwake. Zvichida mumwe munhu zvingamunetsa chaizvo kuti zvainge zvichiitika chirudzi chaizvo apo vaRoma vainge vasati vapinda pachisimba. Mwari vanoita chete zvavanenge vada kuita nenguva yavo, zvisinei kuti chimwe chinhu chinenge chichifungidzirwa navanhu chinenge chisati chaitika. Mwari ndiMwari, hama yangu. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 7 nendima 8 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 3 pandima 7 nendima 8. Shoko roupenyu rinoti, tarirai, ndichavamutsa panzvimbo kwamakandovatengesa ndidzosere pamisoro yenyu zvamakaita. Ndichatengesa vanakomana venyu navanasikana venyu mumaoko avana vaJudha. Ivo vachandovatengesa kuvanhu veShibha kurudzi ruri kure, nekuti Jehovha wakataura izvozvo. Kutongwa pamusoro peTire neSidhoni kwakaprofitwawo namuprofita Ezekieri, namuprofita Jeremia, namuprofita Isaya. Ndinotenda kuti patanga tiri mumabhuku acho iwayo wainge uchizviona. Ndinoda kuguma hangu pano. Ndichapedzisa chitsauko chino uye bhuku rino muchidzidzo chinotevera. Asi chandisingadi kuti ukanganwe muteereri ndechekuti icho, tsarudzo iri mumaoko ako. Unogona iwe nhasi kusarudza kuvenga Mwari. Unogona iwe nhasi kusarudza kurwisana neshoko raMwari, kurwisana nezvido zvaMwari, kurwisana neurongwa hwaMwari, kurwisana nekwakanangwa naMwari kuti vafambe nekufambisa upenyu hwako vachienda nawo. Ukange wasarudza izvozvo mubayiro wako pandatangisa chirongwa chino, ndati kutongwa. Asi unogona kuitawo sarudzo ine uchenjeri, sarudzo yakangwara, sarudzo ine budiriro, sarudzo ine pundutso, sarudzo ine ramangwana, sarudzo inonzi kutendeuka. Ukatendeuka, ndati zviri pachena kuti uchaponeswa. Ukajyara unogona kutadza kukohwa, asi ukatendeuka unotoponeswa chete. Shoko rangu kwauri, hama yangu, nderekuti anoponeswa anozoponeswa chete kana achinga angotendeuka. Kana uchida kuponeswa, ndinoti kwauri, tendeuka.